Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi weChipiri 14 mbudzi 2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapangwa nemusi wemugoverera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapangwa nemusi wemugovera
takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawazi awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera kuti ngatitini vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiiwa Jeff Carlos. Tikati kuda chimwe mufundisi anoona wanga wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa. Saka regedzai tinotsvaga kana pamwana wanga wasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe waratidza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza mudzimbo wamwe wedu wakaenda kunotsvaga mufundisi kwachabwino vakazofonera vachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuParirenyatwa. Ndokudzoka kwakabva kumapurazi vachidzoka kuParirenyatwa vachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umo steti yaari haichanyatsi kuoneka asi aonekwa aine hembe dzemusangano weCCC. So pakuzoedza kutarisa vakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo ndo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo. So mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police ndo pavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumabhuku nemaziya kuti mabhuku sava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedu. Bhonzi yanga ine zita rangu tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yecandidate. Saka sakandidate ndaine matisheti aripa paelection. So takava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuwara, munhu akakuwadzwa, akatemwa temwa nemabhemba zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira misheni iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabhuku, takabatikana semusha. Vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here zvichokwadi kuurayirana sarudzo dzemaby elections. So takabatikana semhuri yemabhuku tafara constituency, takabatikana semhuri yeCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvaakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndii here, mapurisa akati tisati aneta tanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here. So mukuedza kufudzidza ndikufungidzira kuti mapurisa achaita yatati forensic audit forensic vachitarisa kuti ndii here munhu iyeye vachitsvagurudzawo semaongorora avanoita. But tamirira kuti adzimai wavo wazoendewo kuchipatara vachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wamufundisi.
Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato iri?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi vaimira nemusangano. So tichatungamidza memhuri pamberi ndo inenge ichipa maguidelines kuti tofamba sei. Asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema. So tisanga tiri pandamo tisipata pamoja tiri muri asimuri ndiyo ninge chitunga mira rufu tisitewe na mashure semisanga zakare tisamira an official party position after all my investigations kutichi chakazo itika munu tansa kukutika na chakanara uri munu shaya uyu ndewedu sema wani la taita tisamira mira official statement from the party leadership
abo wangawari wanomirira bato reTCC kumapfu kutafara musarudzo dzeby election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari parinhare kuHarare neStudio 7 Bishop Tafuma Nehe Masaya vanofungidzwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato reZANU PF zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu havafanirwi kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvisarudzo
vawandese sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasaya vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisiri takagara tichitaura sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti maelections papapa achanga ari for in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yeunaobatarudzo yangu bato richahwina uro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zvoupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve neby election kana kwava neby election todzokera zvakare mumudu dziya dziya dzekuti tinotanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vaMandinde
tiri kunetsa zvakare nyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzekuva August 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa rawo nenzira yakakwana here vaMandinde?
NGO Forum, we call upon the police to be professional for once. Chokwadi nyaya yekuti svondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana reports. Izvozvi nyasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambuka kwevanhu. Chokwadi, we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases, dzama abduction.
Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri?
Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika hasiri zvaitarisirwa nevanhu vese asi zvatotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemaby election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zvomuSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiindaikumba. Ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatso kuona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka?
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhu hwati kurumbire nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivavano vaka vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichitiso vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi ita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatso kuona kuti kuvandudzwa kwaitwa upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvinomusoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kweupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanhu dzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwokumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwodarika irwo chiuru chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho kusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaisitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vavuya vachida kuita zvemabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinoona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Ma conditions ari kuZimbabwe parizvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndopane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuwandu kwavanhu vari munyika, kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji, zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Jombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare, chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai Maratira each and every time ene maanzazi aanokupai aanoti zvinvalid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai Maratira haabvumi. Anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga, purezidendi vedu vakataura nhema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munama muchibvunza kuti ngaitimbobvunza Farai Maratira and you give you the same answer. Zvirinani kurega kuvabvunza vese nespokesperson wemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa backyard mark zvinorwadza izvozvo. Kwee nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanozo vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe humosiriusi. Mara akati I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Taisai muone nyika dzedziri kusapota Israel kupfuma kwadzake yataura neAmerica wana Britain wana Germany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Anonzi Farai Marapiro, uyu Farai Marapiro mutauri wezanupiefu. Anotaura semunhu akatsvira mumba, regai kutaura naye hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iyeye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kutaura chidaro. Ndee zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita sai zviitike kwavari, vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai Marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita zuva roga rega, muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega munovaisepiko? Munovanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei?
Regarding the elections, I am seeking to contest. I am looking for the money to fund my big dome, Maratira. The chapters are on Kitira and Zimbabwe. The chapters are on Kitira and Zimbabwe.
What is about to say, which woman home? Can I see Chopard with the woman of Nanga? See Chopard, the woman of woman of Nanga. Chopard may all call Kaipas or Baba. Chopard may all call Kaipas or Baba. Nay, which shame of one case, which you tumbled the man for saying time. Like you, but you are Kumarika, Magarita Nika, Amakadimu, Ramsur, Nanasu, Lamu, and Raoul. Ana makumbo, kamu ambil sapa kupas, saya kena nak bersiraw. Asli nasi mana cium nak tak? Cumi lah, mana yang cium cawan? Nasi ni nuru paningan, nuru paning. Dah ikut dia, dia kaya dia nak tahu. Cikaruh ni tak jadi. Seta cina orang ni tak. Itu awak seti. Dia nak beri papa ku kangen tak kangen sahaja ni. Jawab. Dengan aku nama, pasal lagi, mana cuma. Kuchema kwa shindi mna matumkuu, kule wazimu, niwa kudinga, chawa angu.
Mtambo taurozo, liba msurupi abjakshini, kukitika lano, kupambwa, anekubaywa majikini. Muridwe izu anonzi mnyaradze kajese. Kana uchizi nzwa iwe kajese, regeza sorkuita. Iwe ndio une uri ona weto charingi mzimbabwe. Unurunga kutinasi. I MP we CC ningende muno mutoche ende muno mpamba munyaradzika jese munyaradzika jese iveka jese nyara wana we Zimbabwe vanyare ausodikai hauna sisi neyo newo changofawo newo changofa nyango vakabaiwa majekiseni asinewe jekiseni rako rakakumirira uchangorwara wokangofa munyaradzika jese iwe munyaradzika jese tinyare.
Amkazi yenomkazi ba studio zenu na zalipe kana itaka tora nyika ne hondo wendona itore nyika ne hondo zokadiro
chimuti chinoenda unachamisa zalipe kuna munani damukati nyika nyango tochanza virus nyango hondo tikada kugaya kudzoera izvezvi tikakugadzirira pango zanzwa komara pinda musango izvi kuti dzango kuti dzango kandwa totopinda musango izvi asikumbomira kana karanga zanzwa kuti dziri apa dzidya dzango bombana Zimbabwe
totopinda unopombana ne Zimbabwe. Atini so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi triple C pasi ne ZANPF.
Ah nyaya yana Mnangagwa ina yana Mnangagwa Europe inotopa kure chekucheku inotopa kure inotengeru isi inoramba kucherera kuchienda kuchura yavana kuchura yavana panamu mtaura ataura kuti andi nyota hondo. Hondo inga kone kuti itike kuti tibise Mnangagwa. Asi chini itika micho kuti tininge takura na pachini pacheswe disusu. Nikuti kana tikazi tinotina tirikunze kwenyika patinodzoka. Saka kuti tirikuya kuzozera nevaningina vedu nevasukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanatiti nanambuya varimo muZimbabwe imomo. Ndona tinge tichinetsana navo. Tirikudiwa nechekudaita tsvakazano. Dzitauro nedzimwe nyika kuti dzitibatsire. Kwenye makuru yetriposi vari kumberi kwa zvinotaura nedzimwe nyika kuti batibatsirewo pamusoro pechikara chaiyo chagara mukati menyika yedu. Zvizvijaiwa zvinogara mutisitini nyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengo yewani. Saka daita kuna kuti tibatane tiri tagona kuti isusu ndingatibatanei.
Uya anonzi Farai Marapira uyo. Ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti hanzi isusu tinogadzira nawo. Ngavaende mapurisa. Mapurisa acho ane chii chaanobudisa ikapano. Ane chii chaanobudisa chinonzi vasunovatsvaga munhu vamuwana. Ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura. Vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira. Asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime ichaidza mara akatorowa. Mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa. Mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa eiuri. Inyika rosa vaiwa kumona kinaudandi ndai kumapurisa unoenda kuzvipo unoziva kuti unoenda kuzvipereka pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuti musungu nimi ndimuchema kuti wedu we tiri kutirungurudza ndimubata remusungu zvakaita kuti vasikana ava mazuva aya vaakutopindwa mukoti nanhasi anga vasataura zvinhu vasina kuzvivesa vafunza kuti vanhu togadzira nyaya yekuti tiro vanhu nekutsika vanhu zvakaitwa uyu pamusunwa. Yes, saya akan beritahu apa dia. ita drama rugadzira mumbisa mumima vichiura vanhu. Ah ngavachinde mhosho dzavo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gombo uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGombo vaZebulon Nhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wapatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gombo Stanley Chirambadare kuti tinze maonero ake.
Ya iyo ndiyo tinoti kana tasvika kubhora ekumbuliti futibhola kubirari player he was a good player man takatamba navo ari kuHighlanders team yaiva itonpinisa uchaizvo uyeze ikozi yaizvi napedza munhu wandaitodhila naye he was a gentleman ona iwaroiz looked at facts and everything anga asingatevedzere zvavanhu vakawanda you know aiita zviri correct nekuti I am one of those people who is respected by his votes you know I'm also and I think that isusu as a football people we have lost you know anga exportism representing Zimbabwe in Botswana as a coach handiri munoona share Zimbabwe anga tisumudzira ari kuBotswana achiita basa iko ende kushaya kwake kunhu zvino zvatondirwadza inini kunyanya handiri maona because ndo maambasada akapota nekuna team kao akaita mbira futi so these are the good people who have been helping you know football develop wherever they are. Kuru wangu wanoto mchototoru wadziwa skuru mkutisikia kawaita
ndinga taruseo kuti vechidiki wari kukura wari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano ndezvipi zvamungati vanga dzidze kubva pana Rahman Gombo?
Munoona kana munhu akatamba bhora akasvika national team kana uri mwana ari kukura ndo chinangwa chekutamba bhora to be amongst the best in the country and represent your country andimaona saka vakomana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezvekuti kana vachitamba bhora vachitraina izvozvi they should work very hard so that they can reach na levels iwayo and better still these days football is become more of a profession akatamba zvakanyanya anogona kubuda pari kuita kwenyika and make more money don't need much motivation but just looking at the current situation that he is in that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gombo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Ndivayo nevateriri vayo zvinotenda nebasa guru ramunotipa
sezvo nguva yedu yapera tambotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Mutumbi wenhengo yeTCC Bishop Tapfumane Masaya vakapambwa nemusi wemugovera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eActuras. sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kuputwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazorora dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Danono Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele. Thank you.